chakaita kuti ndipinde mumusangano wezano PF mugorera 2012 changa chiri chekuti zano PF yanga ine chitendero chaikapa nyika kubvira paikasunungura nyika yakapa chitendero chekuti ichapa nyika upfumi hwayo hwaikaendera kuhondo hungave upfumi hweminda hungave upfumi hwemaopportunity evechidiki hungave upfumi hwechikoro zano PF yakaita chitendero ndinyika yekupa nyika upfumi hwayo zvisinei ndapinda muzano PF ndakaona kuti president wanga wasvika pachinhano chekuti wanga usisiri both kukwanisa nekuda vanga vasisiri kukwanisa nekuda kubudirira nechitendero chavakapa nyika ndo pandikasiyana nemusangano ndikati aiwa pano ndaguma musangano uyu hausisinei nevanhu ba sezvineiwo takabuda panze tikavarwisa nekuti chatairwira ndechekutira kuti tidzokere patikatangira paya pekuti titodii kuti upfumi hwenyika huende kuvaridzi hwavo president mugabe vabva paofisi papinda president vamunangagwa aiwa saka tinoramba tichirwisirei zano PF yanakaka seka tichidzokera tinosimudza basa patikarisira
asika valumumba vamwe vari kuti valumumba vanenge vatikasirei mamaona sei kuti zvinhu zvasanduka
dambudziko nderekuti vamwe vacho vari kuda kundiudza kukasira nekunonoka iye azovaudza kukasira nekunonoka kwazvinofanira kuitwa ndiani azovaita makochi kana maticha ekuti ndoo vanonyatsoziva kuti nguva yekudzokera nekusadzokera ndeipi ndiani wacho ndakatarisa politics mufunge munhu wega wega anofanira kusununguka kusarudza bato raanoda handina kuti kune munhu handei kuzano PF handina kuti kune munhu ngatibudei muzano PF inini ndakazvimirira secitizen yezimbabwe ndasarudza kuti chitendero chandipikira kupolitics izano PF kana iwewe uchiona kuti une imwe bato kana pane rimwe bato ndinongedzererei bato racho ndinongedzererei bato ramunoona imimi rinoti iri bato iri rine chinangwa chekuti vana vezimbabwe vabudirire hapana bato randiri kuona ini kana chii ndakurumidza ndinofanira kumira kusvika nyika yasvika pasiipi kuti tichidzokera kuti tiigadzirise
takaonazve panguva apo takaona zvakaitika munyika apo mauto akatora simba kubva kuna vamugabe imi savalumumba muchitaura potse potse zvatakaona chaizvo zvichiitika maizvinzwa kupi izvozvo izvi
unofanira kuziva kuti ini politics handina kudzidzira pasocial media politics ndakadziverenga politics ndakadziita kuti ndidzizwisise so ndine njere dzekugona kuziva nemapersonalities ndinonzwisisa vanhu vacho vari kutaura nezvavo kuti uyu ndinoziva kuti ane hasha uyu ndinoziva kuti akapfava uyu ndinoziva kuti anogona kumhanya uyu ndinoziva kuti chituta vanhu vandakashanda navo nguva yangu yese yanga ndiri mupolitics saka pandaitaura zvandaitaura zviya panga pari nekuti ndanga ndagona kuverenga yavanoti muchirungu political science ndagona kuanalyza political science yezvaiitika ndo zvakaita kuti ndisvike paconclusion yekuti ndizive kuti apa pachadai apa pachadai apa pachadai
saka zvii zvamuri kuvimbisa vechidiki kuti muchange muchivaitira nekuti vazhinji tiri kuona nyanya ipopai pamataura pasocial media vari kuti valimumba hatichanyatsozoti vakamira papi
chekutanga ini handina chandinganzi ndinofanira kupromisa vechidiki nekuti who made me board or police over the affairs of the youth chandinoita chete kumiririra zvinofanira zvichienda iko kumayouth kwacho handisirini ndine basa rekupromisa nekuti handisirini hurumende handisirini purezidendi handisirini mukuru wesangano rezano PF chandinoita ndechekuti ndinofamba nebhora rekuti vadiki vanofanira kuitirwa chii saka handitete kunonoka padzoo revakuru hakuna dzoo randinoteta kunoka ndichibvunza kuti nhai vedu wendibvunzewo mama tiko nenyaya yekuti migodhi tipe mayuti mama tii nenyaya yekuti minda tipe mayuti mama tii nenyaya yekuti maradio license tipe mayuti changu basa kunoka nekupusha agenda yekuti vamwe vangu neniwo ndiripowo ipapo ndiri kutozvidawo basa ndiri kunonoka kwese kunonokeka kuti nhai vedu wei hakuna kutikanganwa kakuti ndisu vana vacho venyika tinoda kurotera nyika yedu da kuti nyika yedu ibudirire chitipaiwo mikana yacho
valumumba muri vechidiki munoona sei representation yeyouth kana kuti vechidiki imo mukabhineti yavamunangagwa
mukabhineti yamunangagwa hamuna nekuti mayouth acho ari mupalamendi avamunangagwa mazhinji yacho haana kudzidza mazhinji yacho haana chikoro takamunanga gwani ndiri kutofara kuti havana kuvaisa mucabinet nekuti ndikatarisa mayouth emuzano PF ari muparliament remember amunangagwa vanokwanisa kungotora kubva mudare reparliament dai vakatitorera madofu aya vakamaisa mucabinet dai tisiri kuchema shuwa mungatitotora portfolio ipi yacho yamaida kuti vape munhu asina kana takshop yaanogonawo kuita amunangagwa zvavakaita zviya vakaita nekuti vaiziva kuti panoda team inogona kushanda bhora itori challenge yekuti mayouth kana tiriko kana ariko muzano PF mayouth ngaachishanda apinde muparliament kuti amunangagwa vazokwanisa kuvatora muparliament vachivapa zvigaro havangakuite kuti vakupe chigaro chacho chekuti uite basa iwe usina kana kunyora entrance exam zvafanana nemunhu anoti ngondipewo degree nekuti ndakura makore angu ekuti ndichinzi ndapedza chikoro akwana saka chindipewo degree toti aiwa ka kuwamboendawo kuklasi here endaka kuklasi wonyora zamanisheni onyora zamanisheni hee tokupa degree
pane magurukota amati masangana nawo here uyezve zvii zvamuri kutaurirana navo
magurukota ese ndiri kumatsvaga ende ndiri kumatsvagira nyaya imwe chete yekuti nhaye muministri yenyu yamunotarisira imimi minista chatingagone kuitirawo mayouth imomo chii chamungagone kuitirawo inini semuyouth imomo chii ndo zvandiri kusanganira navo ndasangana neveyouth ndasangana nevetourism ndasangana nevehome affairs ndasangana neveenvironment ndasangana nevemines and message yangu imwe chete kuti kana pane pamunokwanisa kuti vana vezimbabwe vechidiki vakwanewo tadii tasangana nekuti ndakaona kuti hapana munhu ari kuita basa iroro hapana munhu ari kuita basa rekutora maminista otora mayouth ovaisa munzvimbo imwe chete otitaurira naye nekuti ndakaona zvisipo ndakati aiwaka kuini semwanawo wezimbabwe ini semwanawo wesangano semwana wemuwovheterini akarwirwa ana baba vangadai vakafa vari kuhondo rega ndichipinda ndibatsire kuti nyaya yemayouth iende mberi nekuti kana richiri basa rangu chinditaurirai kuti sakai basa rani.